pane zvinhu zvakatiwa ndii panyaya yokuendesa kanzu rekumatare. Chimwe chokutanga chazvo ndechekutayo zvikoro zvava kuvhurwa, vana vechikoro vangaosvika pakuvhura musina mvura inenge irimo. Pane zvikoro zvakatiwa ndei zvikatenderedza Masvingo kuti zvinoumba guta reMasvingo. Uya nyaya chaiyo yokutyira zvirwere, nokuti mukatarisa kune amwe maguta akaita sekuBweru kwakuchiwanikwa kuti taifodhi yanga yavako. Mukatarisa ivheniko zvino kune dzimwe nzvimbo kwakaita sekuHarare kunoratidza kuti korera yanga yavako. Saka vanhu vanga votyira kuti aiwa tikaramba tichidai, nokuti hapana pavanga vachigona kuti vawane mvura yanga yakachena. Mumazvibhorani zvimwe zvirimo mukati neMasvingo mvura yacho yakakondemewa, zvinoti yatonzi itange yadziiswa, yati itange yabhoiliswa. Ende kubhoilisa kwacho ikoko vanhu vacho zvazvichinetsa nokuti vagari vawandisa kudarika zvibhorani zvacho zvinenge zvirimo. Saka vanhu vakasvika vaona kuti aya iri dambudziko iri, ropezi raranetsa zvokuti upenyu hwahwahwa hwapanjodzi. Vobva vati aiwa ngatiende kumatare tiite kuti guta reMasvingo rimanikidzirwe nematare kuti riise mvura kuvanhu.
Asi iko zvanga zvichimbotaurwawo nevekanzuru kuti vamwe vagari havasi kubhadhara mari dzemitero, nekudaro zvinenge zviri kuvaomera kugadzirisa pombi dzacho nekuvawanisa mvura yacho.
Izvozvo patakaenda kumatare isu havana kutaura nyaya iyoyo. Nyaya yavo yanga iri yokuti aiwa hatisi kuitaone, nyaya iripo ndeyekuti tiri kutonetsekawo, tiri kutorwa nekuti pombi idzidzi dzakafa dzinge dzichigadzirwa, asi nyaya yekuti kwai pane vasina kubhadhara mari, saka hatigona kuti tipe mvura yanga isipo.
Saka dare ndora rasunga kuti kana pasina mvura iri kubuda mumapombi umu vanofanira kuti vauye nemabhauza.
Chikumbiro chataataisa kumatare edzimhosva chachiri chokuti aiwa pane yatotinda rimu, nokuti nyaya yedu yataataendesa kumatare inonzi agent chamber application. Saka pune yatoti chikumbiro chokukasira-kasira chatenga tichida kuti chipiwe pande chokuti aiwa ndaitati isusu nemhaka yekuti zvinogona kunetsa kuti mvura inge ichibuda pamapombi iko zvino, nemhaka yekuti vanoti aiwa mushini wedu wakafa, nga vachiita kuti vatore mabhauza neamwe makondenasi arikotenderera munzvimbo dzeMasvingo vachipa vanhu mvura. Saka pekupedzisira chikumbiro chedu chachiripo chokupedzisira aiwa vanhu ivava vanofanira kuti vachiunza mvura kuvagari veMasvingo ibude pamatepi semabudiro ayanga ichingoita kubva kare. Saka ivo vakazokasirisa kuti vagadzirise mushini wavo kuitira kuti mvura ibude pamapombi. Saka yavapo mvura yava kubuda yava kuwanikwa nevagari vese.
Ko chii changa chichipa kuti pombi inonoke kugadzirwa?
Changa chichipa pombi kuti inonoke kugadzira nesu hatina kunge tachiziva, but vanoratidza kuti vatirimuka vaona kuti aiwa vatorwa nevagari vaendeswa kumatare.
Danho rakatorwa nevagari iri rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezvemutemo muZimbabwe?
Ireri danho rakatorwa nevagari ndo chairo, nokuti ikodzero yemunhu umwe noumwe kana kuti ikodzero yevagari vemuno muMasvingo irimo mubumbiro redu remutemo dzakauya na2013 rokuti aiwa munhu umwe noumwe unofanira kuti awane mvura yakachena, awane mvura yakachena nenguva inenge yakakodzera. Kana zvichinge zvakona izvozvo unotenderwa kuti aiwa vawanikwe vachienda kumatare edzimhosva vandosvika vaise nyaya dzavo ikoko kumatare edzimhosva kuti dzive dziwanikwa dzichigadziriswa sezvaitwawo iye vagari veMasvingo.